One for your boss.
KSG.
Fanta levels. The more even not in my table. The done. Jesus will come over and my taxi. I got the Fanta and the Aquita. I my drugs. Sarane kodo muhati pa uno budirira vano loncha ma ataxi. Vano de kuti wona tiri daza. Patino vaka vano uya vopaza. Munu mutema ana chakanaka. Kubudirira kwako shino murwata. Hava kone kurumbiza chakanaka. Chavaka maka kunzwa kuti tapaka. Manje mafanzi edu wa shiramba. Mutidoneze tiriva jaja. Chetino gona. Chetino gona. Patino gemuka, tikatari samberi ati mbocheuka. Isu chetinogona. Kusimuka patino gemuka, tikatari samberi ati mbocheuka. Ufunge.